Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 19 2017
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kanzuro yeguta reHarare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zviine vagari mubudget rayo ra-2018.
Vanhu votyisidzirwa kumaruva nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vakawanda votarisa zvichabuda muZANU-PF zvichitevera chikumbiro chematunhu chekuti bato iri riite Congress yechimbi-chimbi. Gona kuona amai Grace Mugabe vachiita mumwe vatedzeri wemutungamiri webato iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Guta remasvingo rabatana nemamwe maguta mukubvisa vanhu vanotengesa mumigwagwa siri pamutemo. Izvi zvasiya vanhu vakawanda vasina mufaro. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Nhasi tanga chiri chipatapata masvingo. Mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti tibve anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumugwa tingakwanisa kuti tiinde nekuti ndozvinoraramisa mhuri dzedu, ndopanobva sikurukidzi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rotinodya, ndopanobva zvose, saka kuti tibve zvakafanira kuti tife.
Vanotengesa mapepa nhau mambodzingwawo pavanotengesera vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevekanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vanixon kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro mapurisa zeta rapi svikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose manewspaper mubvise panapa, asi tazoinda vedu ikoko kucentral ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Tozofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tinoona minista. Kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet, but nhasi ndokutomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanewspaper. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Muzare Bridget Musasa avo vachangobvisa zvidzidzo kuyunivhesiti vati munyika hamuna mabasa izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zvokutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano nekuti last Fridayo ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayuthi hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizotonocreata mwekupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vakalebu tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pachaya yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu, inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa mavhenda arungowanda each and every day, mavhenda arungonyuka, inenge yatove curtain mouse kumaisana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati makanzuru anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone, kanzura weguta remasvingo.
Isu sekanzuru hatina kunge tagara pasi tikafa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. asi ndodavira kuti I action iri kutorwa maererano nezvakataurwa na president Mugabe maererano neya mavhenda ari kuHarare sanonasa so, kuti ndozo vari kungoita muno but as kanzo hatina kungoita gara pazi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji sangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba
Kanzure guta Harare iri kuronga kubvisa mari yemvura inobhadharwa nemunhu wese kana kuti fixed water charges pamwe nekubvisa muripo wezvikwerete muurongwa hwayo webudget regore rinouya. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Vachizivisa budget regore rinouya nezuro manheru, sachigaro wekomiti yezvemari mukanzuro yeHarare vaLuxon Mukunguma vakati mari ichabviswa kubva mumisha yese. Uye mari yemvura inosungirwa kubviswa mwedzi wega wega ichaderedzwa mumakambani vakatiwo zvimwe zvavari kuronga mubudget ravo re 320 million ndezvekuderedza mitero yemabhizimisi nemaindustry kuderedza mari yemaresines yemabhizimisi kuderedza mari dzinobhadharwa nevemakombi pamwe nekuderedza mitero yepamisika yekanzuru vakatiwo mari inobviswa muzvipatara nemakirinika yekanzuru hadzisi kuzokwidzwa gore rinouya Mutauri wekanzuro waMichael Chideme vanoti kanzuro yakaterera zvichimo zveruzhinji mukuronga budget iri uye vanofunga kuti richagadzirisa matambudziko akatarisana nevagari.
Zvino afekta hazvo maoperations yekanzuro asi tiri kuona kuti vanhu vanga vakaremerwa vachikundikana kubhadhara mari saati hatitimborerutsira vanhu.
Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare vaPrecious Shumba vanoti vanofara chose kuti rwendo runo kanzuro yaterera zvichemo zvevagari uye zvingafadze chose kana hurumende ikatambira budget iri.
So kwatiri isusu nyaya yekubviswa kwefixed water charge chinhu chakatikoshera asi tinoda kuti kunyange wabvisa fixed water charge kunofanirwa kuwe ne yatingati transparency mukufambiswa kwemari dzinowanikwa mukanzuro
vatiwo vanofunga kuti kanzuro iyi haisi kuita izvi kuda kufadza vanhu sezvo gore rinouya kuine sarudzo uyewo vati budget iri rinogona kurambwa nehurumende kana gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi yakasukuwere vebato rezanu PF vakaona sekuti makanzura emdct ayo anotonga muHarare ari kuda kuita zvekutsvaga rutsigiro
parichagenda paminista isusu tinoona sekuti minista wachaona kuti zvinorerukira ani kunyanya kana vanhu vakanga vaine zvikwereti zvakanyanya vari kunzvimbo dzavanofungidzira kuti ngedze one way zanu PF minista wachagona kuomesa musoro kunyaya dzemasalaries neadministration wachatsvaga imwe nzira yekusimudza nyaya dzinobata makabela
vaHardlife Mudzingwa vecommunity water alliance vatiwo pane zvimwe zvisiri kuvafadza mubudget reHarare vati hazvifadzi kuti kanzuro iri kuronga kukwidza mutengo wemvura mumisha yese muguta kubva pa 25 cents per 10 cubic meters kusvika pa 70 cents per cubic meters mumisha inogara veruzhinji kwozotiwo kubva pa 40 cents kusvika pa 70 cents mumisha inogara vashoma
asi tine dambudziko rekuti vabva vakwidza mutengo wemvura kubva pa 25 cents per cubic meter kusvika pa 70 cents inova iyo around 150% increment saka izvi zvinobva zvadiridza mabenefits akaifana kunge achiuya nekuderedzwa kwakubiswa kwakaitwa pafixed water charge
zvichakadai kanzuro yeHarare nhasi yatanga chirongwa chekusangana nevanotengesa mumugwagwa nevemabhizimisi nechinangwa chekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko renyonganyonga iro ratekeshera neguta vachitaura pamusangano waitwa pamuzinda wekanzuro nhasi vakasanobata chinzvimbo chomunyori wekanzuro amai Josephine Nwe vati hazvigoni kuti vanhu vaite madiro ajojina muguta nekutengesa pese pese vachiti mitemo inofanira kutevezwa uyewo vanhu havafaniri kuvhara mugwagwa pamwe nekutengesera pamberi pezvitoro kana mabhizimisi evamwe
endi nini ndakamirira city of Harare tiri kuti city yedu inogona kuakomodeta everybody there is no need yekuti road yese ivharwe nezvingoro mota dzoshaya pekufamba there is no need yekuti titengesere pamberi peshopu iyo ichitengesa zvinhu izvozvo isakawarisa bhaisa There is no need yekuti makombi a driver achienda nepamusoro pepavement anenge achida kukrosa kubva kusaidi kwa Julius nerere kuenda uku wobva watsika mapavement pavement yese yosara yakadini yapwanyika because mota dzaakufamba papavement. We need order.
Asi vanotengesera mumigwagwa vaudza kanzuro kuti mitengo yavanobhadhariswa yakawanda chose uye kanzuro inongoita zvinhu zvayo isina kunzwa pfungwa dzavo. Vatiwo hapana nzvimbo dzekutengesera dzinokwana munhu wese uye dziripo dzacho hadzina zvikwanisiro zvakaita sezvimbuzi. Hamaimwe vati kanzuro yavo ichishanda nehurumende ichatarisa zvishemo zvavo, asi pari zvino chirongwa chekubvisa vanotengesera pasingabvumidzwe chichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato RMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti nhengo dzaro matunhu akawanda emunyika dziri kumanikidzwa nevakuru vakuru vebato reZANU-PF kuti dzipe nhamba dzemareceipt adzinenge dzapiwa pakunyorisa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa munyika yose. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti imwe nyaya yavari kutambira ndeyemasabhuku anonzi ari kuda kubhadharwa kuti anyorese nhengo dzavo tsamba dzinoratidza kuti vagari vemumabhuku aya idzo dzinodiwa kuti vakwanise kunyorisa kuvhota.
Vagutu vanoti bato ravo riri kuwana zvinyunyuto zvakadai kubva kumatunhu anosanganisira Gokwe Sesami neGokwe South kudunhu reMidlands, Mbire kumashonaland Central, Maramba Pfungwe kumashonaland East pamwe nenyanga North kumanikaland. Vanoti vakatosvitsa nyunyuto yavo pamusoro penyaya iyi kuboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sachigaro veZEC amairita Makarau vaudzawo Studio 7 nhasi kuti kusvika pari zvino vanhu vanyorisa kuvhota vave kusvika pamazana masere ezviuru kana kuti 800,000 munyika yose. ZEC inoti inotarisira kuti panopera chirongwa ichi vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vanenge vanyorisa kuzovhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Ichokwadi, tiri kuwana mareports kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Izvozvi ndabva kuwana report kubva kuwadi 2 yeGokwe Chireya constituency. Yekuti vanhu vari kunzi maresita yatinopiwa tabva pakunyoresa paUBVR. Vari kunzi vasarende maresita avo kuvakuru veZANU-PF munharaunda dzavo. Vachinzi atomachengeta ndisu navakuru vacho. Vamwe vari kunzivo uchingopedza kurejesta wapiwa chipepa icho chiya chirisiti chiya unovuya nacho tonyora serial number yacho mubhuku ratinaro iri kuitira kuti paunovhota tine serial number yako nepa station paunovhotera pa polling station. Saka tinozoziva kuti unenge wavhota zvakadii, wavhotera ani.
Asi vagutu vamwe vanobvunza kuti zvinobatsirei vari kutora mareceipt aya nokuti kuvhota hakusati kwasvika. Pachazosvika musi wekuvhota havazivi kuti munhu anovhoterani.
Kuvanhu vakawanda mumanharaunda umu matinogara kunyanya kumamisha kwatinobva uko zvine indimidzesheni inotyisa izvozvo zvokuti vazhinji vanobva vatotichera asina kurohwa mbama kana bhutsu kana chii. Iyoyo itori indimidzesheni yapamusoro yemhando yapamusorosoro. Saka chero pasina zvazvo zvinozoitwa but inzira yokuvhundutsira vanhu. Saka tichiti zvinhu zvakashatisisa chaizvo.
Nhengo dzenyu dziri kumhangara here kumapurisa zviitiko zvakadai?
Kwazvo dziri kumhangara but chinozonetsa ndechekuti vaenda kumapurisa kudaro mapurisa acho anobva atyawo futi kuti vasunge nhengo dzeZANU munharaunda dzavo.
Ko veZEC vari kuti nenyaya iyoyi?
Takakwidza nyaya iyoyi kuZEC. Saka veZEC zvaamaoko avo kuti vachiona kuti vangaita sei. Isusu takavapira zvinyunyuto zvedu nezvichemo zvedu.
Mutauriri webato reMDCT vaObed Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, mamwe masabhuku ekumasvingo anoti ichokwadi kuti ari kumanikidzwa nemakanzura eZANU-PF kuenda nevanhu vavo kunonyoresa uye kunotora maserial numbers ari pamapepa ekunyoresa aya. Masabhuku aya anotiwo makanzuro aya ari kutyisidzira vanhu kuti vachaziva munhu wavanenge vavhotera musarudzo dzegore rinouya. Tanonoka Wando Studio 7 ataura nemumwe sabhuku uyo akumbira kuti zita rake risaburitswe sezvo achityira upenyu hwake.
Semasabhuku titati isu tinonzi tiunganidze vanhu vevanhu vemuvhillage mako ka wovati kundoregista munotevera sure kwahwe. Tosvika aya voregista, vapedza kuregista tasvika kumusha vanofanira kundipa mareciti avo ndonyora maserial number. Vanoenda kuvaudza kuti maserial number tinonyora kuti netra kuti iwewe wabva undovhota wapikichiwa ndinofanira kuti unozoonekwa pakuvhota kwauchaita.
Ndimwe munovaudza zvese izvi here kana kuti pane vamwe vanovataurira izvozvo?
Isu tisi tinenge tataurirwa namakansela tinodamwa semasabhuku tondoungana kuna kansela wotiudza izvozvo kuti ndozvo munofanira kuita kuvanhu.
Kana imimi mukaramba kuita izvozvo vanoita sei?
Isu tisi tichazondobvunzwa na kansela kuti zvatakaita izvo hatakakuudza zviri kuitika here. Kuita kuti vanhu ivavo kunoku vakadhivhaidwa kuti ava vanovhotera pakati kuti mavhillage anobvawo kudiviri ukuku anoenda kuprimary. Pavillage anobva nokuku anoenda kusekondari.
Zvakaitirwe izvi sokufunga kwenyu imimi?
Vanonge vachida kuona kuti apa pavhotwa sei, uku kwavhotwa sei.
Saka ndive zeke vakadaro kwamuri?
Saka tinoona sokuti zeke nemakansela aripo zvinenge zviri kupindirana pakutaurirana kwavo.
Saka moita sei?
Ipapapo ndopanoda kutimesa nokuti zvinotikana kuta ndezvekutoti paifanirwa kunge kune vamwe vanhu vanouya kuti vadzidzise vanhu mushure mokubva vanhu kundoregista. Kunofanirwa kuti kuteverwe vanhu vachinge vachitaura navanhu vanodzidzisa vanhu zviripo chaizvo chaizvo.
Vanga vari vamwe sabhuku vanobva kumasvingo varamba kudomwa nezita ravo vachitaura vari parunhare kumasvikoko kare naTanonoka Wande weStudio 7.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro; Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabhuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavani, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central; Mbire, Guruve North; Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East; Mudzi, North, West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West; Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje; Central, East, North ne West; kuMasvingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matabeleland North; Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matabeleland South; Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, North ne South; Midlands, Gokwe North; Gokwe Kabuyuni; Gokwe Chirea; Gokwe Nembuzia; Gokwe Gumunyu; Gokwe South; Gokwe Mapfungauta; Gokwe Central; Gokwe Kana; Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSpain nhasi yaparura urongwa hwekutorera dunhu reCatalonia kodzero yekuzvitonga mushure mekunge mutungamiri wedunhu iri apika kuti achaenderera mberi nesarudzo yekuzvitonga.
Mm-hmm. Vanhu vangangosvika vana vaurayiwa mutogo inove nyika duku iri kumadokero kweAfrica. Izvi zvaitika mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vari kuratidzira vachida kuti utongi hwemutungamiri wenyika iyi vafore naSibe uchipera.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato reZANU PF uye vari gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vaudza Studio 7 nhasi kuti mangwana vanenge vozivisa nyika nezvematanho achatorwa nebato ravo panyaya yekuita Congress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Dare repolitibureau yeZANU PF rakati matunhu ose azive nyaya iyi uye zvinenge zviri kubuda pachena kuti vakazvitambira kuti paitwe Congress yechimbi chimbi. Congress iyi iri kutarisirwa kuitwa muHarare muna zvita. Vakawanda vanotiwo nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri kana kuti kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya chigaro ndiyo yapa kuti vakawanda vatsenge mandire nemavende. Vamwe vari kuda kuti bumbire rivandudzwe pave nevateedzeri vemutungamiri vaviri mumwe ari mudzimai. Vamwe vanoti vanoda kuti paitwe vateedzeri vatatu. Asi vamwe munyika vanoti kunetsana uku kwave kupa kuti matambudziko enyika adzike midzi vanhu vachirwira chigaro. Mukuziya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF inomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba uye nhengo yemDCT vapisha yemuchauraya. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti kunetsana muZANU PF kunokonzera matambudziko api munyika.
Matambudziko ari muZANU PF ari kukanganisa kufamba kwebudiriro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika, nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu taite government yetinayo muZimbabwe ngechicommunist, like kuti the ruling party is the government and the government is the ruling party. Saka energy yeZANU PF yaperere kumafaction, havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika. Saka izvozvo zvaakudhonzera upenyu hwevanhu pasi.
Honorable Chinotimba,
handifunga kuti pisha yanoziva kuti government chii. Government nanhu including pishai. Saka government zviri vari including pishai. Iye naiye pishai ndiye munhu futi akapinda mabashe ilitsedzo kuti iye atara kuti ngachidai akanga achingorwa namangoma wakwe nhatsvangirai nakupe nachiri azodzimba. So you cannot talk about faction of another party. You are only faction of what you are doing. The government is people like Pichai. If Pichai are doing what you are doing, you can't do it. There is no nature. How can the ruling party who? Because Anvanika Kunzwa, when they land, like that, they are Pichai. They are Pichai, they are Pichai, they are Pichai.
Vamuchauraya, pindurai tinzwa. Hanzi imiwo vanopikisa muri kuita basa rekubatana pahuro, nekudaro mungataure kuti ZANU PF iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa, tingoti vaChinotimba munhu anosanganisa zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopposition kwedu kuMDC. MDC tiri kufamba tiri chinhu one. Tine one presidential candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai, uyo akakwanisa kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati, vana biti, vana Welshman, vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu Morgan Tsvangirai. But kuZANU PF zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru akatandaniswa achimhanya kudotito. Tiri kunzwa kuti vamunangabva vakazoponera kuSouth Africa vapuwa maice cream, vana mutodi vari kuenda kumajere and so on. So there are a lot of problems dziri kuitika kuZANU PF. Kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani, pane problem. Uyewo vakuita system yekuti hapasisina continuity. Every now and then kwaane cabinet reshuffle. Saka continuity mugovernment hapasina ngenyaya yemafactions iwayo.
Kuti nyaya yekurwara kwamunangabvako iyo Tsvangirai akarwara kani pakadoma. Tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream. Saka you don't talk about kuti munhu akarwara akaenda uku. Iye anotaura pisha iyo kuti Tsvangirai akazodai totenda dzamwa hombe dzasora nebenzi nokuti achisatasvika mu2018. Hakune vakawanda vari kutoramba vanakuru vari kutoti pasi nokubatana. Hatingabatani napisha yatakadzi.
finger. Be good, that's why the truth. Kakaonga tara wita kasanga ni kumkombe way. Go and see the mkombe way to kana kujengwa way. Inina ame zion, dirimu zioni, echezi kwa. Kaura zinu kuti nika hii, iwa keke. How can you rebuild nika? Tika na kuti nika ngaida. Iwo no, unawa kuma British. Musapa chino chima sakati. Unawa kuma American. Musapa chino chima sakati. That's not it.
Vamchora eto ratings.
Ma problems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tine stability in the government. Then tokwanisa kunge tine process ye economy yakanaka. Saka tinofana kugadzirisa politics zenyika. Politics zenyika is to restore political confidence by bringing in a new government.
Nengo MDCT vapisha mchaura ya variparunare kwa mtasa kumanika land. Manzuko kubwa kunengo inomira ZANU-PF kubuera South mudare paramende va Joseph Chinotimba variparunare muarare.
Kwe makore makumi maviri, Amerika yange yakatemera Sudan zvirango zvekusatengeserana nokudzidzana munyaya dzeupfumi. Amerika yakabisa Sudan nevatungamiri vayo pazvirango izvi svondo rapera nemusi wa 12 gumi guru ichirumbidza zvinhu zvishanu zvakaitwa neSudan zvinosanganisira kuregera kweSudan kurwisa matunhu eDarfur, South Kordofan neBlue Nile kuzarura nzira dzokuti rubatsiro rusvike kuvanhu vese muSudan kusa Viringa South Sudan kushanda zvakadzama neAmerica mukurwisa mapoka anopfurikidza mwero uye kubatsira kweSudan kuchengetedza runyararo mudunhu iri pamwe chete nokudzivirira mabasa akaipa aJoseph Kony mukuru webato Reload Resistance Army. Mutauriri webazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica Imai Heather Nowet vanoti maitiro eSudan mumwedzi mipfumbamwe yapfuura anoratidza kuti hurumende yeSudan yazvipira kushanda neAmerica asi vachiti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti muSudan muve nerugare. Izvi zvinosanganisira kuwedzera nzira dzokusvika kune vanoda rubatsiro, kupa vanhu kodzero dzavo nokuvatendera zvitendero zvavo uye kusadzidzana neNorth Korea. Sudan yakatiwo yave kurega kutsvaga zvombo kuNorth Korea apo Amerika yakati ichange ichitarifisa kuti Sudan inofambisa zvinhu izvi sei sezvo Amerika isingade kunzwa nezveNorth Korea. Asi pari zvino Amerika icharamba ichitora Sudan seimwe yenyika dzinobatsira vanopfurikidza mwero uye icharamba iri mumaziso ebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedza runyararo muDarfur zvakakonzera kuti zita romutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir risvitswe kudare guru rinotonga avo vanonzi vakapara mhosva dzemuhondo vakapfurikidza mwero pavanhu vavanotonga uye vakauraya vanhu vazhinji vasina mhosva. Amerika inoda kuona vakapara mhosva idzi vachitongwa. I might know it, vanoti Amerika icharamba yakatarisa uye inogona kushandisa dzimwe nzira kuti Sudan isadzokere sure pazvinhu zvishanu zviri kurumidzwa neAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokumira kwakaita ukama hwayo neSudan. Maaeregerwa neni Tanonoka Wande.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi apo tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318.
Zvongo yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Kanzuro yeguta reHarare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zvine vagari mubhajeti rayo ra2018.
Vanhu vochisidzirwa kumaruwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 19 Mfufu 2017 uChris Gande.
Lontungamilinkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
One of the primary goals of the U.S. mission to Zimbabwe is to help expand inclusive and sustainable economic opportunities and to increase the number of Zimbabweans who live longer and healthier lives.
Oyiko okuqakathekileyo esikujongileyo ukuthi senze amathuba okuthi bonke abantu bakhule.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe uNkosazana Jennifer Savage unikeza inhlanganiso yeLupane Women's Development Trust uncedo lwemali engabazi inkulungwane ezilikhulu i-$100,000.
Ama-interest charges lawa kathi siwafake kuzakhamuzi angaze ukuthi ngeke sikume ukuthi ufunde akhutshwe kulabo abazabuya bazohlala phansi ekhadi leHarare kwezinga athiwa ngama-payment plan.
Umunisipala wedolobho leHarare unquma ukwehlisela izakhamizi inhlawulo yemithelo yama-rates.
I-Commission ebona ngezokhetho ithi sekubhaliswe amagama abantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million kuluhlu lwabazavota olwe-biometric registration oluqalileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameli weMelika eZimbabwe uNkosazana Jennifer Savage lamhla unikeze inhlanganiso yeLupane Women's Development Trust uncedo lwemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$100,000. Imali le ngeyokubaphathisa kunhlelo zokuzithuthukisa ezigoqela ezokulima lokuthunga, kubika uNompumelelo Moyo.
Siyaxolisa okwamanje sizalipha enye indaba engayisiyo le esizayiphalana ngekamunicipal wedolobho leHarare osenqume ukwehlisa inhlawulo yemithelo yama-rates yezakhamizi zalelo dolobho okubikwa kuzakwehlisa inhlawulo zamanzi lama-license okusebenza kwabakubhizimusi ngesilinganiso esiphakathi kwamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kusiya kumachumi amahlanu ekhulwini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leli nyathelo limunyithwe kuluhlu lwenhlelo zokubuthaniswa kwemali yedolobho leHarare ele budget ngomnyaka ozayo ka-2018. Okumqoba kulezi nhlelo yikwehliswa kwenhlawulo yamanzi kanye lama-license anikezwa abamabhizimusi ukuthi basebenze. Umnumzana Gilbert Hadebe, yena ongumele wa-28 kukhansilini yaseHarare, usichasisa ngaleli nyathelo.
Ama-interest charges lawa kathi siwafake kuzakhamuzi angaze ukuthi ngeke sikume ukuthi ufunde akhutshwe kulabo abazabuya bazohlala phansi lekhadi leHarare kwezinga athiwa ngama-payment plan. Ama-fixed water charges akhutshwe complete ngoba sabona ukuthi zaphumisa ngalutho ngesikhathi abakhona ngaso kufikisela kathesi, ukwenzela ukuthi kube lula ebahlalini ngoba induko yamanzi vele kade ikhona kusukusela nakusukusela.
uhadebe uqhube ethi lelo nyathelo lijonge ukuhuka abazosungula amabhizimusi kilo ngesikhathi kubhekwa ukhetho lomnyaka ozayo oka 2018.
Asikwenzelanga ukhetho lo kodwa sibe lokubona ukuthi ibhajeti yethu nyaka ephelileyo kade isiba ibhajeti yama-figures noma izimali ezikhulunywayo kungela lokho okuphumayo.
Umnumzana Jeffrey Moyo ngumunye wezakhamizi zakuleli dolobho laseHarare oveze imbono yakhe ngaleli nyathelo.
Vele siyakwazi ukuthi ama-elections azaba khona 2018, bakwenzela ama-elections kuzayenza ukuthi zibe nzima, bazawathola ngapha ama-chemicals okufaka emanzini.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo laye upha imbono yakhe ngenyathelo lekhansili leli.
So singakakhangeli ukuthi ngathi imbadalo ziyabe zime kanjani, kuqala sikhangele ukuthi i-budget le yona ifuna ukulungisisana. Yikho kuqakathekileyo ukuthi ama-rate akhwelile kumbe ayehlile, ngakusonto eqakathekileyo. Eqakathekileyo ukuthi yena umasipala uplana ukuthi imali ayisebenzise ukuthi ngathi benzeni emnyakeni ozayo. So yikho sibakukhangele njengenhlanganiso bona abantu kuthafika ngolwesihlanu emse siphumela lugakade lo olusitshela ukuthi i-budget le abantu bayisapoti kumbe bangayisapoti.
Ngesikhathi sokhetho amabandla ezombusazwe eZimbabwe avame ukuthalisa abantu ngokwehlisa indleko zamanzi lokunye ukwenzela ukuthi bathole amavoti. Ngakho-ke abaningi bathi leli ngelinye lamanyathelo asethethwe ngabezombusazwe ukhansile ukuthi bathole amavoti. Awayengumphathintambo wezombusazwe wezabelo umnumzana Ignatius Chombo ngekhetho lika-2013 wenza okufanayo, kodwa umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uyalandula lolu daba esithi njengekhansili bakwenzele abakwenzelanga ukuthola usekelo. Imele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembudzia, Le Gokwe Kumunyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi sekulabantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota lokhe uhlelo lwe-biometric registration BVR luqalile. Ilizwe likhangelele ukubhalisa amagama abantu abangafika izigidi eziyisikhombisa i-7 million lapho lolu hlelo lugqitshwa ngenyanga kaZibandlela omnyaka ozayo. Lokhu kuveza mgceke ukuba kuzaba nzima ukuthi iZEC ifinyelele ukubhalisa abantu abaleminyaka edlula 18.
isigaba seMashonaland yiso esesibhalise abantu abaningi asebedlula kancane inkulungwane ezilikhulu i-111,881 kuthi isigaba seMatabeleland North sesibhalise abantu abalutshwana asebefika inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,795 kuphela.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi ukugada amabhasi abantu besiya ekhaya ukuyabhalisela ukuvota ikuchitha isikhathi. Zithi kazila themba lokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilibezela. Kubika uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulabantu abalutshwane abalentshukuntshu yokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota abaphakathi kweZimbabwe, abaseBotswana bona bathi labo balamadolo nzima bengathembi ukuthi noma bengaze bebhalise ivoti labo lizadala umahluko. Umnumzana Titus Nxumalo uthi abantu sebedinwe ngenxa yokuthi ukuvota akubaletheli inguquko.
Abantu kungahambi ukuyabhalisa ekhaya baba sebadela. Indaba leyi ayikazi produce any positive results. Yikho abantu sebediniwe sebedelile abantu. Sebebona kungcono umkhumbulo nalo ukuthi akwehlukwane ngoba amavota akazi abancede lutho.
Lo njalo ngumbono ogcizelwe umnumzana Carlton Tembo uthi abantu sebediniwe ngokuvota ongabasizi lutho.
Ilo voter registration abantu bakithi ayizange isethuse ngitshela kancane ngoba sivele into ade siexpecta abantu bakithi sebanyamba sebakhathala ngoba for the past 37 years awukasusincede ngitshela kancane kunceda uThembo oyabe evotele lembulo yakhe sizadla senze konke sihole kodwa wena on the ground kuyanzimela even lami omvoteleyo ukubana ngikumele laphana.
Abanye abafana lomnumzana Andreas Moyo bathi bandla lezano PF lenza ubuqili okudala ukuthi abantu bengazimiseli ukuyabhalisa becabanga ukuthi impumela yokhetho isizaziwa lomdlalo ungakaqali.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusuka lapha useZimbabwe usiyarejistela ukulungiselela lona ukhetho lolu oluzayo ngonyaka ozayo yimali. Imali yangkhona iyavela ngayo niveli ngikho. Njalo enye into esidanisa abantu ukuthi sekuyiminyaka leminyaka silanda ukuyavota eZimbabwe okukhuphukayo akukho. So kungaba ngcono nje umuntu azihlalele kuzatshintsha ngesikhathi sakho.
Umnumzana Rodwe Moyo uthi noma nje ukuvota kuqakathekile babona kungcono ukugijima bezamela imuli zabo hatshi ngokuyabhalisa.
Njoba lesibona sikhaphe eBotswana sizenzela imisebenzi yethu lathi sizama ongabisela abantu abethu ukudla siyayibona sibe registration exercise le khona kodwa kayisisizi ngalutho ngoba singaze sivote abantu bakhona bona ababeluze balokhu behlize ezikhundleni so kugcina vele kungasisizi ngalutho thi.
Lokhe luqalile uhlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric verification registration kule nani eliphansi elibhalisileyo. Ngingumathi Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni emadolobheni atshiyeneyo okwenza abesifazane behluleke ukuphandela imuli zabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kubikwa sokufe abantu abane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela kwele Togo labantu abatshengisela besithi bafuna umbuso kamongameli Faure Gnassingbé ufike emaphethelweni.
Ugatsha lwezomvikela kwele Afghanistan luthi kufe amasotsha edlula angamatshumi amane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabahlamuki besithalibhani lamasotsha lamhlanje ekuseni. Lolu gatsha luthi amathalibhani alitshumi afile kodwa bona abesithalibhani bathi kwelabo icele akubulawanga muntu.
Ngesikhathi uhlelo lokubhalisa amagama abantu kuluhlu lokuvota selufike phakathi laphakathi, ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission selulamagama abantu abafika phose isigidi esisodwa, i-800,000. Abantu bamadolonzima ekubhaliseni lokhu ngezizathu eziningi ezimbalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo, endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Max Mkandla, onguye osungula lingxoxo.
Ngibhodile lapha ngilandelela uhlelo lwanalelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, ngase ngilandelela lezindlini ngikhangelela lapho kuyikho okubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education le kayize ngibe khona. Izekhi yaphiwa imali enkulu yi-United Nations kumbe yi-European Union whatsoever. Lenye yasuka kuzani leyo. Akuzenge besinyelele abantu nazenge kube nomhlangano yayibuthanisa kumbe ukubona abantu behamba ama-door-to-door abantu labakwazi. Abanye bebenzela ukuthi ah sina sikwazi ukuthi sihlala sivota. So kathese siyamangala ngathi sithi thina siyevota siyebhalisa kutsha. Njani thina kathi vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibona ingazani i-problem ile vek. Yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungakuyini ukubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa?
Ngivungelana nomkandla kuleyo yokuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ungazani ukuphica labo abanelisa ukuthi bayirejista ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngiye ngabhodabhoda ngikhangela ema-centers lapho okurejistwa khona. Ngafika e-market ku-5 Street kobulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but etentini yezethu kungelabani. Ngasembhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukuthi anti isizathu sokuthi lingangeni liye-rejista libe ngamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapho babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye bobufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ucatsha ngomuno uyayazi ezindlini lapha iningi labantu bethu balotsha ikakhulu emalokitshini uyanelisa ukuthi ufike endlini elezinto eziyi-4 kube lemuli eziyi-5 zibe ngubhizi. So izekhi ifika ingane yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo umnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lupheli kwazi ukuthi ngemisebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sitelekezele ukuthi kwaziyo ukuthi sihlala ngaphi ngubani nohulumende ekwazi ukuthi wasikhisela izindlu lokhu wangenayo akazenzi. Akazakakafaka imigoqo yokuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabo umbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalwane zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani. Yene sazi ukuthi wasizelini.
Nomzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona ngabasoze babhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebesikulu nje kakhulu. Nguye nalo uhulumende wezabo. njalo nxa abantu besithi bayavota bese bekwazi ukuthi sobulobutoto sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kathi bona benza i-voter education ngobani khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu kuba usuyadingayo wena i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uchwele isithupha sezimbabwe khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi le kuzeyithole ngithe ngikhangela nakhona ngane lapho kwade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-fidavit amanye amakhansela beqotshwa nabantu labo kuthiwa khona bayqalisa ukuyofotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlela ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelane libhalwe i-address yakhe so-ke usiza ukuthi umuntu lwane kuye ngenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena ngasomnikazeni khonokuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba so khonokho kuyediye kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthazwe ukuthi kabaqinisele abantu behambe bevota
ye nkosazana Khumalo wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kathi vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisi
hayi bakhona kona laba abantu abanjalo njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambeshuwa iminyaka isiminingi silokhe abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhe bebekezela ngokuhlukuluswa olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza nxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiyezeki ngiyezeki ukuthi ngiyebhalisa ukuvota lapho ngizafika khona bese ngitshele ukuthi kufuneka incwadi apho endihlala khona ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi uyanandi uphenduke and ungakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors eGugurahundi kulabantwana abatshiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi seGugurahundi abantwana bona labo kabanazithupha abalama-birth certificate.
Alo-ke unkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ibikwayisikhethe uMongameli Mugabe ukuthi akhokhele imizamo yokulwisana lemikhuhlane egoqela owechukela i-diabetes, owemvukuzane i-cancer, i-asthma kanye lomkhuhlane wenhliziyo i-heart attack. Imikhuhlane le ibulala abantu abayizigidi ezingamachumi amathathu lengxenye 36 million emhlabeni jikelele ngomnyaka. Umsakazo we-ZBC uthi uMongameli Mugabe uphiwe umlandu lo emhlanganweni we-World Health Organization oqhutshelwa kwelase-Uruguay izolo ngenjongo yokulwisana le mikhuhlane le. EZimbabwe umkhuhlane wekensa lowechukela isihluphile mpela okokuthi sibulala abantu abaningi ukwedlula umkhuhlane wengculaza. Ngakho umphathintambo wezempilakahle uthi sebezosebenzisa imali yesikhwama sengculaza ukulwisana lale mikhuhlane. Sixoxe lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe yena othi isihluphile kakhulu limikhuhlane.
Imikhuhlane yona leyo iludubo olumangalisayo ngoba ke abantu osokungani kuyabaphazamisa ke ukuthi abantu abaningi ke kabazwisisi ke umuntu sokwaphonga ukuthiwa angafa ele cancer kuthiwe ule AIDS, afe ele diabetes kuthiwe ule AIDS ngenxa yokuthi ayisakhangelwa ukuthi iyimikhuhlane enzima. Sokuphonga ukuthiwa khona hayi umuntu ubegula umkhuhlane sebakuthatha njalo abantu kodwa ke umkhuhlane ukhona ukuthi umuntu uyabe ngalawo umkhuhlane ukuthi engekho HIV but wona lawa ama-diseases despite the fact ukuthi umuntu kakho HIV avele sebaqedile abantu they are deadly.
Uhulumende uthi usesebenzisa enye yemali yesikhwama esikhangelane lo mkhuhlane wengculaza ukulwisana le mikhuhlane le ungathi yanele na imizamo enziwa nguhulumende?
Hayi, kangiboni ke ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende yanele ngoba lalokho okulutshwane okwenzakalayo ufica ukuthi ke ngabantu ababe befake imali kuhulumende weZimbabwe ukuthi kuthengakale imitshina eyafanele ukuthi isebenze njalo lama-drugs angkhona afanele asebenze bona ngokwabo njengohulumende akula nto ke esingathi sebeyilungiselele ukuthi balwisane ke nemikhuhlane yaleyo ngaphandle kokuthi mhlawumbe bayifake kweminye imikhuhlane eyingozi ukuthi ke kuzafakwa kuthiwe ukuthi nga imali ikho bona bese zafaka okungaka kodwa ikakhulu abasinceda kakhulu nxa sokubuya le mkhuhlane yambona ekusiba ngabantu abafaka isandla eZimbabwe so ke ngombono wami ngibona ngani uhulumende weZimbabwe kakalibili ukuthi sizilungiselele ukuthi angalisana le mkhuhlane nale
lokhu esingathi i-awareness ke ukulimukisa uzulu nje ngemikhuhlane le ukuthi aqaphele abe siyahlolwa lapha lalapha abezempilakahle kukhona abakwenzayo
well abezempilakahle futhi ngizatsho njalo ngithi hatshi kakhulu abakahulumende kodwa abezempilakahle uzafika ukuthi kulabo abakahulumende abaphatheke ngakho ukuze kucampaign leyo babe ngabantu abale sponsorship la sofica ukuthi kuthi ke laba abazelayo abantu emhlabeni jikelele bafake ke izimali ukuthi kube lama programs akhona
umnumzana Abednego Bebe ngomeli wenkayi South etalele parlamente sixoxela ekhona le enkayi
okwamanje sesilethulela udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
ilizwe lemelika selicodoze kakhulu okwenziwe ngamalucaja esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kusetshenziswe khona ibhomba elilamandla amangalisayo elibulele abantu abangamakhulu amathathu 300 mhla ka-14 ngomfumfu ibhomba leli lidubuke endaweni okuthiwa yihordan lapho obekulabantu abaningi abahambahambayo emgwaqweni njalo nezimota ezithwele abantu uphinde kwadubuka elinye njalo ibhomba kusanda kwenzakala lokhu kwenye indawo eMogadishu ukudubuka kwebhomba leli kube yinto yakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka njalo kulimale abafika amakhulu amane selokhu kwabunjwa ilizwe leSomalia isikhulumeli sikamongameli Donald Trump eWhite House sithe okwenziwe ngamalocaja la kuveza ukuthi abefuna ukukhahlameza uZulu isikhulumeli lethi sithe kusobala ukuthi abantu abafileyo labalimeleyo ngabantu abangelazikhali okugoqela izizalwane zeMelika loba nje abakhangelane lokuhlenga abantu ababhekane lendubo ezijeneyo bezama ngamandla wonke ukuthi bancede abahlihlelwe yilokho okudalwe ngamalocaja kuningi okumele kwenziwe phakathi kwele Melika lele Somalia ukwenza ukuthi kube lokuthula elizweni lelo ilizwe le Melika seliqalisile ukutumeza okufunwa ngabantu abafelwe ngabanye babo labalimeleyo ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela ele Somalia njalo lilusizi ngokwenzakale eSomalia
lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika
sigqibeke uhlelo lamhlanje ngengoma kaLucky Dube simkhumbula umthembo osithembayo lizakhumbula ukubana ufikise iminyaka elichumi esishile kulomhlaba izolo. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe unkosazana Jennifer Savage unikeze inhlanganiso yelupane imali.
Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.